vashandi vemuhurumende kuburikidza nemumainingi akasiyana siyana ari mueducation sector ese neari murest of civil servant ese havasi kufara maringe nebhonasi ya 2018. Saka vashandi havasi kufara, varitongoti ha bhonasi iro ravari kutaura tiri kungoritora sekuti vamwe mebi Christmas box yavatipa, but bhonasi redu richauya because yamutemo vaifanirwa kutipa bhonasi redu risina kutanhaurwa zvavariita izvo. Because tine ishu ye17.5% havana kuinkluda imomo mubhonasi. Saka tiringoti haano kutoasize bhonasi because hatina kunge tasangana seinjensi kuti titaurirane nehurumende kuti ichatipa mari yedu sei.
Saka tingati chii chamasunga musangano iwoyu sevashandi, nokuti tirikutoona mamwe masangano evashandi vakutopinda mukurangwa mabasa.
Vanga varipo vese muzuva ranhasi, taiurana kuti muzuva ramangwana tichasangana zvezvakare tobatana neyouth apex kuita press conference mangwana nenguva dza12:30 tichitsanangurira vashandi vehurumende zvatakawana kubva kumapoka akasiyana siyana. Tino zvinhu zvationera hatichakwanisa kuuya kumabasa. Uyezve nenyaya yekuti varingoigana voti vashandi vakudzingwa mabasa mayouth officers aya zvatisina kugara pasi.
Saka tingatarisira here kuti vashandi vehurumende mungapindawo pakurangwa mabasa mushure memusangano wamangwana, kana kuti muchamirira kusangana nehurumende?
Seapex council hatiri kumhanyira kuti tingati tiri kurangwa mabasa, but tichatadza kuuya kumabasa nenyaya yekuti mari tinenge tisina. Asi musangano wamangwana ndewokuzivisa vashandi zvabuda muapex kuti upenyu hwaoma, vashandi hatichakwanisa kuenda kumabasa, hatina mari dzemabasa. Saka tichamirira musangano wemusechina tosangana nehurumende pamba kuti hurumende iri kuti kudii. Asi chokwadi kandimire ndechekuti zvinhu hazvina kumira mushe, vashandi vaomerwa havachisina pabata kuti vaende kumabasa. Even mari yacho kumabhanga takanga tambowirana nehurumende kuti mushandi ngaapendere kuti atore mari yake yese yaanenge atambira, salari yake yese musi umwe chete. But iye zvino tiri kunzwa vashandi vari kutaura kuti vaenda kumabhengi anoswere musoro wese wezvivakamiropo wa $50